Hei Nomi, soro yena uzedu za nasi chitatu kukazi 15, 2017. Vana chiremba vanoshanda muzvipatara zvehurumende vanoramwa mabasa vachiti hurumende haisi kugadzirisa zvichemo zvavo. Vakuru vezvematongerwo enyika kumanikaland voudza vatsvangirai kuti vapinde mumubatanidzwa wemapato zvine hungwaru mukati. Politburo yeZANU-PF yozeya bata murefu bata mfupi iri kuitika mubato iri. Studio 7 inotarisa zvakadzama zvingaitike munyika gore rinouya kana mapato anopikisa akatsigira munhu mumwe chete achakwikwidzana navamugabe pachigaro chemutungamiri wenyika. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. Diaspora Forum tiri kutarisa kuramwa mabasa kuri kuitwa navana chiremba. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Uye tinokukokai mangwana kuti munge muri pachirongwa chemadzimai paWomen's Round Table musi wechina apo tichange tiri kutaura nemadzimai anoita zvemitambo yekufadza veruzhinji iye inozikanwa secomedy. Tichange tina Sisi Gonyet, Sisi Magi Magirazi na Mighty T. Saka kana mune zvamuri kuda kunyora endai paFacebook page Rediro VOA Shona monyora maonero enyu uyezve monyora zvamungade kuti tivhunze madzimai aya kana kutaura kana mune zvamuri kuda kuti tivaudze patichange tichikurukura navo. Tumirai hama neshamwari dzenyu link yekuti vawanikwe vari pachirongwa chedu na 8 p.m. mangwana chemadzimai. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona.